Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavaveza PF ndovanhu ndokutya vachiziva kuti TPC vanga vatopandaka zvaenda.
Bato reTPC ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver, ndopataona vanhu veTPC vaunganidza matombo mugiraundi ravanga vachiti kwakumhanya kuya kurodhi kwatava takamira.
Asi vamutodi veZANU PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Muchina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reTPC riri kupomera vari kumirira bato reZANU PF musarudzo dzedare reparamende kubhikita South vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvaga rutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenwa nevatsigiri veTPC. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamende kubhikita South vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weTPC pabaradzano apo vanonzi vasikane vechidiki vebato ravo vakabudisa pfuti ndokuridzira vanhu, izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu. Mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vaJohn Mpanduki vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa.
Ya itokwari tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavaveza PF ndovanhu ndokutya vachiziva kuti TPC vanga vatopandaka zvaenda.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mubato reTPC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda.
Kana vachinotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kutaura kuti kati mukanzwa ndati handirovi musaro wavanhu, tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi hasati asungwa.
VaMadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo. Asi vachitaura neStudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri shonga iyi.
Pandasvika paya ndichitevera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake, ndopataona vanhu veTPC vaunganidza matombo murwe matombo mugiraundi ravanga vachiti kwakumhanya kuya kurodhi kwatava takamira. Pavambotanga vapfuura mota yadriver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu. Tada kuti titaure kuti musadaro, chii chamakuita? Taona kuti havasi kana kutomboteerera kana kuita sei. Tatiza tichibva ipapo
vaendera mberi vachitiwo
vatazokaruka vatouya paindaneti kuzwa paita sei, paita violence, ZANU PF yaita violence. Ivo varivo vatora matombo vakarova mota dzedu dzezana, varova mota GD6 yedu yanga yakatakura ufu kuita kurufu nekuwadisenda. Saka tashaya kuti zvinoreva chii, kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANU PF, vari kuda here kutanisha zita rangu irisa MP, aspiring MP, kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process.
Mutauri weZANU PF masvingo vapepukati wewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo, isu hatishungurudzi vanhu, president vedu anotaura zvipa Shaka jika kuti atina nguva yekuita mirishonga.
Asi vanoona nezvofambisa kwemabasa musangano Crisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana tasati yave ready kuti ite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
I need to check ni the provincial commander kuma singo.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reCCC rakarambidzwa kuti wamusangano munhandare yeTsovani kuchiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwachivi growth point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeCCC. Ndakamirira studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi, vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Mabishopi eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaObei Shava neZuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburisa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri, vaTravis Moyo, vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics ngakusaunza rusaruro, kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera, akafanana nevanochengetedza runyararo, vezek nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo, vakai.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. NeZuro, gweta rine mukurumbira munyika, vaObei Shava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepanhau repadande mutande reZimLife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vaShava vachirohwa, vanoti vakavarwisa vainge vari mumotikari mbiri dzinoti yeMercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vaShava mushure mechiitiko ichi vaDanford Ngadziore, kanzura webato reCCC, vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa ende hapana zvakadini tarikazwa or even atasungu. So itarisiro yangu kuti pawanikwa paine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF, vatakadzwa mugwadi, vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemirizhonga.
Nekuti ikobhero yavo kuita mabasa vanoda munyika yavo yakasununguka. Izvozvo zvingava zvinoshamisa kuti bato rakaita basa guru rakaita seiraro nhasi rotanga kukomerwa mhosva dzekuti zvanga rakavhiringidzwa vanhu. Hakuti muziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachisanganisa. Kana pai kuita matambudziko akadai, ngavano mangara kumapurisa. Mapurisa vachaongorora hotsva dzakora kuti ndianani vanenge vaita mabasa ombesa ukona akadai.
Mutauriri wesangano rinoona nezvemagweta munyika veLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitwa kuna vaShava.
Society of Zimbabwe rakatyamadzwa nekutyiswa nekurohwa zvakanyanyisa kwakaitwa gweta rinomirira kodzero dzeveruzhinji ari nengo yedu anonzo beshawa nisuro kunyanza vatichiri kuongoro wanyai low society iri kuchikiswa ndo ni mfana nizo iri kutenderera ya washawa iri kubuda pa social media uye tunoshora zukanyanyisa kushandiswa kumbiri shonga
mamwe masangana ashoro poza kukubati kwa kova shawa anosanganisira Amnesty International the International Commission of Jurists ICJ avo vati kukubati kwa kwavo kunoya vachango budiri dhani mamu magweta kuchenura miriwe Harare West mjare Joana Mamombe na mjare Cecilia Chimbiri vebato Red Triple C pa mosha ya vae pomiru wae kutiva inge vanye pa kutiva kapambu wa muna 2020 vamwe vatumira mashoko kwa atoriwe na uvachishushikana nesha kaitika kuna vashawa vano sanganisira Reverend Kenneth Mtata vano shana nisangano Reworld Council of Churches uye mutauriwe bato rinopikisa Red Triple C mjare Fazai Mahe vesangano Re Zimbabwe Human Rights Association neve sangano Revara Iridzire Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe mutauriwe mapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vau za Studio 7 kutivacha mbubu nzuruza kumakamba avo kutinyaya vashava yaka shika ili kumapurisa ndaka mirira Studio 7 Muharare ndini Rutendo Mawere.
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotrade the century ne Open Secrets abudisa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvina fundo vakuda kwasheta gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti Bindura Nickel neFreda Rebecca Gold Mine. Gwaro iri rinonzi France Fakes and Facades rabudiswa nhasi. Vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US $60 million. Studio 7 aina kukwanisa kubata vatagwirei kana gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vatagwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva dzeuori. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nhengo yezanu PF vari vanogara muno muAmerica Dr. Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo.
Maonero edu ripoti iri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our election system and to influence vanhu vemuZimbabwe sezvo tutarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro Dr. Guni?
Mukaongorora iri kunzi so-called investigative report muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umbo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muZimbabwe. Saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyorawo mundo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions. Zvisinei, tinoona sekuti ripoti iri rabudisirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties. Sizvo takatarisana nesarudzo.
Batei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu weZanupiefu vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo humbo hwavainavo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei? Vanga vasingade kuribudisa sei ripoti iroro? Vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelections ndo pavakubudisa this so-called investigative report.
Matano api akatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu nenyaya iyoyi?
Nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinisi makambodzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinisi avo. Mukaona zvava avari kutiwo ndoyo marecommendations, varikuda kutoti Zimbabwe isukirwe kuti iise nyaya dzemabhizinisi ayo online kuti vagopota imovo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo. Ngavaitiri dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachiti kwete kuda kunyepera vanhu.
avanga vari nhengo yezano PF, Dr. Frank Guni vari parunare munomu Washington DC na Ivan Zininga we Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan zabata vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti banga guru renyika rapindwa napongwe uye harisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunga richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita service yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangure zvishoma ipapo kuti sei muchidaro.
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira. Vachibuditsa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis governance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru vamaguru. Zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime. Hukoronyera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda. Vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies. Zvinoonesa kuti midzira yehuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru nekuti kureserve bank kwacho vanamangudya ndobasa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vanamangudya varimo mazviri. Zvoreva kuti naminister of finance vamutuli Nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi.
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka asi mitemo haikwanise kuzviinforce yega, inoinforcewa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforce mutemo kana vanhu ivowo vaine huori. Mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare na Ivan Zininga we Studio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa Free Zim Congress vaJoseph Makamba Busha nasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuwanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuwanhu.
Vabusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kukwikwidza vakamirira bato iri kukariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kukariba tiri kuda kusimudzira madzimai, tiri kusimudzira vechidiki nanamai vakura, uye zvisikaribva ndichabuda nekumareserva kwese ndichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasagone kuzvibatsira.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kukwikwidza musarudzo vari kugunun'una kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira Triple C kukuwadzana East vachauton Wende Vauza Studio 7 kuti vapende svondo rese vachienda kuzeki vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda munhu watakaenda takatozvisekerwa mapurisa nezuro takatiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti rinoita redi zarini. Mutemo uri kuiye unoti makandidates ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairo Anyam vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZANU PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZANU nevamwe vari selected vanayo vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kubhowera West vatafadzwa mugwadi. Vati vachakamirirawo gwaro revavoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll. Tose hapana tapiwa kubva kuzeki. Ende tinoimba kuti zvida kuda pane zvinhinga mupenyu zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa. Saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll, uye mukuru anoona nezvesarudzo muzeke vautoilis laigwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevari kuuya kuzoongorora maelections edu musi wemugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusavapa voters roll, vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo already nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Gurukota rezvemukati menyika vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarissa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavo vashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezvematongerwo enyika ave muchishi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruva, uko bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzeZANU PF pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato reZANU PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi. Mukuziya nezvenyaya yemhirizhonga iyi, tabata nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza pamwe nenhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone. Tatanga nekubvunza vaKurauone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo.
Ichokwadi mukoma Jonga, nguva ino yesarudzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akando nyota zvakaita kuzeti agone kukambeni akasununguka but tikuona kuti handi vatiri kuona muZimbabwe isingari kumasvingo zvinhu zvorushungudza semusangano handiyo nyaya yoga mukomajonga kuitare rinomira kudzidzo dzevanhu mukoma vabveshava vari muchipatara as we speak right now vakavhunwa makumbu nevanhu vezanupf in this period this era yekukambena we don't expect that
regai tinzwe kuna vamandaza vamandaza pindurai tinzwe hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeccc chitsvuku kumaruwa uku
chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezanupf nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji wezimbabwe kuti izvo itsu hatitsigire mhirishonga panguva ino yemaelection mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezanupf vamunangagwa pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama isu sebato rezanupf hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa
regai tinzwe vakurawo nevapinduri apo vakurawo nehanzi nhengo dzezanupf dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vamunangagwa kuti siyanai nemhirizhonga saka vangadai vari kuita mhirizhonga havati nhengo dzezanupf uye ngava yamhangariro kumapurisa munoti
mukoma dzunga vanhu vezanu havangatiti chikukuvatavata izvi haandi zvitsva izvi 2008 muna june paelection ina 27 june yamunoziva yakaurawa vanhu more than 2000 yamunoziva yakadhisipesa vanhu more than 30,000 vamugave raibuda patv vachiti hatidi mhirizhonga they are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and catch left ndo maitiro avo saka haandi zvitsva izvi mukoma dzunga vanoda kuzviita kumanage the public image asi on the ground vachiita zviri different ndo maitiro avo ngavasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusungurudza vanhu mumamisha umu ivo anenge ari manyepo makuru mukoma dzunga mutemo hausungiri maparties kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda mutemo unotisungira to notify the police ngovaudza kuti tine musangano pakati then it's up to the police inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi asi now takuona zvinhu zvakasiyana polisi yakuita sekuti inoda tiikumbire mvumo yekuita musangano of which that's against the law
vamandaza iro bato renyu rezanupf riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano nekuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati
sekutaura kwandaita kutaura zvekare kwakaitwa navamutsvanga mwese anotsigira musangano wezanupf akawanikwa achinzi aita mhirizhonga mutemo wezanupf vanouziva izvozvo zvinoreva kuti zanupf itange ichiteera kwese kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa bumbiro remutemo wezanupf naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazvo kugara kuchiitwa mune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirizhonga vachateerwa vachaonekwa vachionzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazvinoitwa nevakuru
vakurawo retipeti yedu chirongwa ndanzwa mune zvamurida kutaura
ndaida kuva kuti kuwana zimbabwe nguva yayakwana mapuwa mukana pentirogasi wasvika ounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda musavhotera mbavha musavhotera mabhinya vhoterai vatungamiri chaivo chaivo I thank you
vamandaza mashoko enyu ekupedzisira tipete chirongwa
chokwadi nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda watinoziva ane nhoroondo mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika asingashevedzeri munyika kuti muve nemasanctions tinomuziva nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika ngatiendei tinoti tsepete tsepete pamasvingo ipapo
vanga vari nhengo yezanupf vakennedy mandaza vari parunare muHarare manzwawo zvakare kubva kunhengo yetriple c vagodfrey kurauone vari parunare kutexas muno muamerica muri kurwenga ichikokerwa nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 manhera anhasi apo tichatarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mabhishopu eroma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi kwesarudzo tabataska kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 6 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusehlakala izinto ezinjalo. Into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza statement ukuthi those of the like mind bahambele kathana.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqweta sezisole ukuchaywa kweqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqweta.
Bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa eThe Century le Open Secrets zibika ukuba umnumzana kuDakwashi Tagwirei umcebisi kamongameli Mnangagwa wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leye Freda Rebecca Gold Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqweta sezisole kakhulu ukuchaywa kweqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqweta. USaba ulimaleka kubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uchaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. USaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamchaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes-Benz kanye le-Range Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapolisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Sikoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum, iCrisis in Zimbabwe Coalition, iLaw Society of Zimbabwe kanye leInternational Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukuchaywa kukaShaba kulokwenza lodaba lokufunyanwa kwamalunga eTRIPC. UJohana Mamombe lo Cecilia Chimbiri iHigh Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba babemelwa nguShaba. Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqobani Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza istatement ukuthi those of the like mind bahambele kathana kule msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kule msebenzi okumele yenziwe njalo istatement lesiyani esenziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithikeleyo, njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Silungu yesithi this is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa wena njengamagqwetha kunomsebenzi okumele wenziwe. Sizabe sitshaywa sisenza umsebenzi. Ngoba kumele vele kwenziwe umsebenzi. Ngihopa ukuthi sangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplary. Ukuthi hayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyelwe ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwo umsebenzi wangkhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joanna Mamombe lo Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObeisha ba ngomunye wamagqwetha ayemela ababili laba. Yebo kungaba njalo.
Uyimele indaba leyana and uyimele ngendlela ephezulu. Njalo nje besikwazi ukuthi hayi into leyana isi-expose into eziningi. Ifayili leyana i-expose into eziningi ukuthi abalamisa ubukhazi sebebonile ukuthi kwenzakalayo. And okwenza ukuthi kuphume ngendlela yona leyana yikuthi uvambe njalo. Ngakho-ke bonaba abalukucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele umjani.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu.
The Voice of America.
Abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje vethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimba ibandla le-TCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi sokuqale isikhathi sokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esiyokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi ve-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya lukuthela udlakela elizweni ngemva kokuba abacathengelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaSwingo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South lakoChivi namhlanje.
Elevel ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda batshaya abantu bathusela amasabhuku kule fazi. Ifazi la iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi kusobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli seZaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU-PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho besebenza namaphoyisa.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mtswanga uthi ibandla lakhe aisire ndicho chozera kudlakela odusedizweni
no violence ever in this election
bone kudlakela ukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla lezanu PF ukutsho umthwangwa.
Ingcitshi ecubunayezwa umbusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba ziningi izehlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabezanu PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu isikhangele iprovinsi enjengemaswingo le lapho abantu abasikela khona ikakhulu abezanu PF basikela kakhulu umnangaguthi ebengupresident besusa uRobert Mugabe kodwa abatholanga lutho. Siyabona into ebhikitha ngale abantu bayixotshwa kulithium, ilithium iyantshontshwa iphandle kwelizwe abantu bebhikitha bengatholi lutho.
Ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakelo zodlakela eseziqhamukela izweni ngaphambilini kokhetho zigoqela i-Amnesty International, International Commission of Jurists lezinye. Omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakelo zodlakela elizweni ngumfundisi mdata wenhlanganiso ye-World Council of Churches lesikhulumeli se-CCC uNkosikazi Fatsai Mayere lenhlanganiso yababalisi e-ATOS. Ezinye zalezi zehlakalo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligqwetha likankosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri abebandla le-CCC ucala labo ababeletheswa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana kulakwashe Tagwireyi ongumcebisi kamongameli yamasoni Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye le-Fred Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwireyi ucatshangelwa ukuba wasebenzisa i-Sotic Investments yakwele-Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge-ASA Resource Group ngemali ebiza izigidi phose ezingamashumi amathathu zamadola emelika, i-$29.5 million. Inkampani le ivikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwireyi esenza lokhu. Yayiphethwe yi-Duff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yi-K-Roll. UTagwireyi kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bilitane ekuthumezeni imali ayithola e-Reserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezitshiyeneyo beyisa kwele Bilitane babekwazi ukuba ngekaTagwireyi owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwireyi obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okunkampani ye-Common Market for Liberal Solutions.
Wakuvele kulamahungahunga othi ubudlelwano phakathi kukaTagwireyi weSakunda le-Reserve Bank ekaJohn Mangungya akumanga kahle. Kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayeyithatha ngaphi, kwaba lama-government bonds, kwaba le-Command Agriculture lezinye izimali ezimbalwa ezithize. Nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle kutho ukuthi impendulo zakhona ikakhona uZulu usho abe le mpendulo asingazi ukuthi yengxe akulabufakazi, kodwa sinesi ukubanayo uhambelana le micabango eyayivele ikhona ngembuso ezimali zikakhulu aTagwireyi.
Nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufake le nto ezinjalo, kulula kangana
ntumuta kwenzi kuno
into enziwa ngoso business transfer pricing lokugoqa ama company amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinjengo Cayman Islands eMauritius kumbe Virgin Islands athi ngama tax haven into evele ikhona athi sake sayizwa bekhuluma ngayo uGold Mafia leyani Aldis Jazeera into elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi financial engineering akushuphi kodwa nxa imali zakhona ziziningi uyakusetshenzwe ama central bank owudlangudlwangu nalanje abo Reserve Bank of Zimbabwe kodwa ayisho into enzima ukuthi yenzakale
akubophi izini khonokho baba Ngwenya
uyabona mfowethu nxa singakhangelisi udaba le-transfer pricing le money laundering vele ye singathi khona i-international crime i-Interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-Interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-networks e-terrorism anjengoyo-shabab labobani bani abe-middle east vele i-financial engineering enjalo iyabo ifanele ibophise yayekho emthethweni
akuvimbeki khonokho ngezinye indlela
kuyahlupha ukuvimbeka ngoba umabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republics nxa into yakhona isenziwa isetshenziswa uhulumende kuyahlupha yikho so kuyabe sokungena udaba lolwana ezezitshengiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angela hulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing houses ama-international funds ayenziwa ku-central place nxa amabhenki akhona bengababele mbuzo ukuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngaphi kawusezihambisa imali enjalo so kusebenza kuphela nxa ohulumende abamngcolileyo besetshenziswa esingathi ngamangesikhiwa ama-crony capitalist
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 izakhamizi zeGwanda ikakhulu abesifazana bakhala ngodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu zikhala njalo ngodubo lokuswela imali ikakhulu emaphandleni ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kubika u-Anastasia Ndlovu
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North lapho abesifazana abangenela umhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombi Zodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Imali yona leyi umamdala uke wanethuma seGwanda sithi ngeswa iGwanda wayefunise sethulele le 40,000 ekhadini lakhe ngaphenduka ngingathenganga ngithi imali ingakwazi kwathiwa kumele ukuthi nje ngikhesi yethulele egcwele yayinikile i-43,000
unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lwemali
hayi endlaleni lonyana ngidobhile ngidala singono into engingalayo yimali hayi iproblem yemali sibike yahlupha kakhulukazi imali hayi okwendlala yokudla hayi imali into ezithengwayo yize imali akuzo
unkosikazi Chiyetsa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akunasizo aluthola kuhulumende
hayi masinga khonoko
Lokhu kugcizelelwe unkosikazi Eunice Ngwenya laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka.
Lowo yahamba uyeze eGwanda kumbe ngenxa yokuthiwa ngabantwana i-50,000 awubuya lokubuyela ezitezini akusebenzi akukusebenzi.
Unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usuke wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo.
Abantu bahambile. Kuwasimi hakathe sivalelisile wathabulazi.
Okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle uzathi eseqala kutsha njalo ukuthelisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school ebulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabene abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zempida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla leTriple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla leZanu PF endaweni ezibalisa eMaswingo, eZwimba, iNyama Ndlovu, iNyanga, Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kuNcwabakazi lonyaka. Bathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi bayabatshaya. I-Triple C ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lampo uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla leli namhlalene lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBaradzana Business Center eBigita esabelweni seMaswingo. Ibandla leZanu PF lona liyakuphika ukuba lithwalise nzima amalunga eTriple C ezabelweni ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZanu PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla leTriple C. uGawule usungula lingxoxo.
Kalaliza umsindo kwesi isikhathi lanapho kungela lutho khona singazi ukuthi lamhla kulolutho zabe sengena kula lutho ngoba bahlezi beqala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube kalezi zisemangweni yesikolo sokona angiboni violence ngitabona senyamendlo wamboni akula lutho ezigabeni zethu ngapha ama-provinces akuna lutho angazi ukuthi kumbe ngeke mhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona kodwa anti phela uma bona kude labo bani bani bayasibisikele ukulenzini lapha siyabona ezinye izinto ezenzakala khathi ezimbabwe kulokuphula lapha i-violence naleyo ekhona sihlalele ukhetho asiyiboni.
Ye, Baba Mlalazi.
Mhlawumbe ubaba uGawule umbuze ongayisiwo ubofanele umbuze ukuthi Gawule into yenu leli uyayiqhubeka e-violence na. Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo ukuphika ukuthi yena akakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto kuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence njalo thina abanye uma sibona le evidence e-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence i-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nokuthi ithi ayisoziyenzakale bavele bahlala beyenza siyababona abantu sebeqala ukuthaywa njalo lamapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-Triple C.
Khonapho-ke Baba Gawule uyakhuluma Mlalazi uthi lamapholisa ungazane achotshozela khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC kuhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Nxa sesibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani sikhalisela ngaphi kathi Dube okukhona uMlalazi uyakhotha ukuthi kasithathana begijimisa umakhuphe emsayenseni kathwangirayo wakungasiyo violence yena leyo yayisenziwa ngobani e-harvest house ngaleyo moro uzebesima bebaleka nabomunzura kwakungasiyo violence yena leyo ayengamayouth abobani nalayayitaya omunzu ngezinje konke kungakhangela kokokwenziwayo kwaze kuthiwa iZanu PF lafana yiyo but ungakhangela ibandla le-opposition eliyilo alicc i-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelelo because yiyipati
khona isisi singe lokuthi bathi ipha iMDC yipha bathi okukhona ukuthi yibo bantu bale violence bona bana bathi masibakhane nxa ukuthi zabona abakhona abanye kuzama iPF bayabefanana nabo bona bana bathi abahamba besiya China bona bodwa epartini yabo bodwa wathi bonakebedakana namanye amaparti angikubalekeli ukuthi ngabe kuneyinye into eyenzakala kwezindawo kwezinto omunye umumo ofisi futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungaphumi ukuthi ukuthi abayibo baqalisa imisindo ngobani bese kufuna ukuthi abantu ba SCCC yami sikhala kuphelisina ukuthi simpathize ukuthi abantu basimpathize naye sikhala ukuthi abantu be opposition la
khonapho ke mlalazi kwenza zani ugawula ukuthi liyachayana lodwa lidlephane lenze konke lokhu lose mhlaba umkhosi lithi izana
angeke ngithi ugawule or ngivumelane laye ekuthini abantu be-TPC bayachayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo la nxa kusenzakala ngitho lasezimulini kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalize i-violence esekelwa nguhulumeni uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule violence lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhiphe izikipa zezanu abese siyagqokisa i-inform yikho ubona belesibindi ukuthi uchamise zakha esestedini adresa abantu gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphempi okwezanu kusukume kwathi heyi wena chamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhuhle kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathi ekuqala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland abantu betsholotsho lasigawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi ugawule ungambuzi ukuthi ziphi izihlobo zakho ezinye kule zihlobo zakho angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-Triple C ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa mnyaka ngomnyaka owebukalanga Gathering. Lapho kuyabe kugiywa kunathwa kudliwa abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalibona ukuthi luqakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esiyazi khona ukuthi kuyabe sekuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathina kwethu esabe sisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu abayabe zidinga ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa
kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho
Mengi esikhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngalelilanga ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi. Ngisho labantwana abancane abalamathalente abo laba ababuye bezoshowcase ngalelo langa bezotshengisela amathalente abo abalawo ikakhulukazi abafana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo, bazabe khona njalo abanye abayenza amadramatize. Kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba uDJ Pius. Bese kubuya laphana ubaba laphana uTanga Pasi, bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda, la uzabe khona njalo la esinandisela, bese kubuya njalo uAllen Ndoda, bese siba laye laphana uDave okamasuku, bese siba khona abanye abavele eBotswana abazosenzela abanye ama-sketches.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano weBukalanga Gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo nguntungamili Nkomo.